Pastor Joseph March. Feet, Poco March.
I watch it all, I wish it all, I walk around. Jose Chiror, I wish it all, I walk around. I watch it all, I wish it all, I walk around. Jose Chiror, I wish it all, I walk around. Jose Manangu Chirora, Chirora, walk around. Jose Manangu Chirora, Chirora.
Gaza kanaka anova unamwaringa. Gaza kanaka, gaza kanaka anova unamwaringa. Gaza nerudo, gaza netiti anova mukunyengetera. Gaza nerudo, gaza netiti anova mukunyengetera. Chambo chaga kanaka mai dicharora inini. Chambo chaga nerudo amai, dicharora inini. Chambo chaga kanaka amai, dicharora inini. Chambo chaga nerudo amai, dicharora inini.
I watch it all, I wish it all, I wakura.
Chirora, I wish Chirora wakura. I watch Chirora.